Vagari ava vanodzikurowa zvakaipisisa kwakaitwa mumwe mugari vaSteven Macha Macha nevanochengetedza mhuka veBhumi Anti-Poaching Unit imwe yenyaya dzakawanda dziri kuitika munzvimbo yavo. Zvinonzi nhengo dzeBhumi Anti-Poaching Unit dzinosanganisira vari muchiuto avo vanonzi vanochinjana nguva nenguva. Mumwe mugari wekumola ada kungonzi Benjamin anoti vagari vari kushungurudzwa nevanochengetedza mhuka ava vati vakaona munhu musango vanomurova vachimupomera mhosva yekuvhima mhuka zvisiri pamutemo kunyange asina chaanga ainacho chinoratidza kuti muvhimi.
Isu sevagari vekunobvunya minyami kunyanya kumola kuno tiri kuchema chema nedambudziko remakampanis kana kuti masangano anozviti ndeveatipoti vanochengetedza mhuka. Vakawana munhu musango vanomurova kumuzvambaradza kumukuvadza munhu kusvika aibva nyama dzese nemhaka yekuti vamuwana ari musango.
VaBenjamin vanoti vanochengetedza mhuka ava vakafungidzira kuti munhu wavaona ari kuvhima mhuka zvisiri pamutemo vanofanirwa kuenda naye kumapurisa kwete kumuita kafira mberi.
Vakawana munhu kana kuti vakafungira kuti munhu ane munhu zvangavaendese mupurisi kwete kurova munhu kuita kafira mberi.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe mugari vaMike Chandowana avo vanoti vanochengetedza mhuka vari kuisa mutemo mumaoko avo nekurova vanhu zvisiri pamutemo. Asi mumwe mugari anoita zvekuchengetedzwa kwemhuka nemasango vaObert Siamilandu vanoti kunyange vasingawirirane nekurohwa kwevanhu nevanochengetedza mhuka, vagari vanofanirwa kutevedzera mutemo wekusauraya mhuka.
We are not supporting kurohwa kwevanhu kana achinge abatwa aine ari papurisi risina kumira zvakanaka, asi tiri kutaura kuti vanhu ngavazive kuti mhosva imhosva. Zvekuda kuti unge uchivhariridza mhosva kana kupa mamwe maexcuses ya
VaSiamilandu vanoti dambudziko rekushungurudzwa nemhuka pamwe nevanochengetedza mhuka haripere nekuuraya mhuka dzacho idzo dzavanoti dzinounza mari munyika nekuda kwevanoshanyira nyika.
Let's have that mentality zviwanikwa izvi dzo unyati mara whatever mhuka dziripo imhuka dzedu imhuka dzekuti tourism dzinobusa tourism karibaidze tourism.
Hatina kukwanisa kubata vanochengetedza mhuka munzvimbo yemola veBhumi Anti-Poaching Unit, asi mutauro webazi rinochengetedza mhuka pamwe chete navo reZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority kana kuti ZimParks vatinasho Farao vanoti havakurudzire kurohwa kwevanhu, asi vanokurudzira kuti vanenge vawanikwa vachivhima zviri kunze kwemutemo vaendeswe kumapurisa kuti vatongwe nematare.
Asi vanhu vanenge vasina zvombo vanofanirwa kusungwa zvakanaka voendeswa kumapurisa voenda kumatare dzemhosva. Nyaya yofamba zvakanaka ndo zvatinokurudzira vanhu. Kana pane vane kuyunyuta vanofanirwa kuti vataure nyaya yavo kumapurisa, vasasvibise zita rebazi rezvekuchengetedzwa kwemasango, vasasvibise mukuru wedu mutungamiri wedu vamangwani nevanhu vavanoshata navo.
VaFarao vanoti asi munhu akaonekwa kuti ari kuvhima zvisiri pamutemo aine pfuti, vashandi vavo vanoshandisa pfuti sezvo achikwanisa kupfuura vanhu sezvinomboitika mavanoshandira.
Asi zvatinoita isu ndezvekuti munhu akawanikwa munational park ane pfuti, zvatinofunga ndezvekuti munhu iyeye haana kunaka. Saka munhu iyeye mutauro waanonzwisisa ipfuti.
Hatina kukwanisa kunzwa kumutauriri wemauto vaAlfios Makotori sezvo vanga vasati vapindura mibvunzo yavakati tivatumire nemusi wechitatu. Asi vaFarao vanoti mhuka dzakawanda dzinovhimwa zvisiri pamutemo inzou nezvipembere, sezvo vanovhima zvisiri pamutemo vachida nyanga dzadzo kuti vatengese. Ndakamira Studio 7 muChinoyi, ndini Nunurai Jena.